This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 7, 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Oblessing Zulu, ndichiti makorokoto kwamuri imi varidzi vechirongwa vateereri veStudio 7, nekuti chirongwa chenyu cheshona chasvitsa makore gumi nemaviri nhasi. Tichanzwa zvinotaurwa nevamwe venyu muchirongwa chanhasi.
Totarisa misoro yenhau. Zimwe nhengo dzeOccupy Africa Unity Square dzogara dzakabatiraura mumaoko dzichitya kupambwa sezvakaitwa mumwe wavo vaitaidza mara.
Masangano evagari vemumaguta osangana kuchipinge pasi pechirongwa chekusimbisana muhondo yekuramba kutambira maprepaid meter emvura.
Nyanzvi munyaya dzemabhizimusi vashingi munyeza vanotaura neStudio 7 pamusoro pezvinhu zvingaitwe nehurumende mukukwezva vekunze.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zimwe nhengo dzechikwata cheOccupy Africa Unity Square, icho chinotungamirirwa navaitaidza mara, ava vakapambwa muHarare masvondo manapfuura, dzinoti dzave kugara dzakabatiraura mumaoko dzichitya kunyangariswa sezvo dzave kugara dzichiteverwa nevanhu vari kufamba nedzimotokari dzisina nhamba dzakakwana uye dzakafanana nemotokari yaifamba nevanhu vakapamba vadzamara mumusha weGlenview. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzi dzaudza Studio 7 nasi kuti kushungurudzwa uku kwakawedzera pazororo reEaster zvekuti vamwe vavo vakatopedza zororo iri vasiri padzimba dzavo. VaSteven Sivanda, avo vanoshanda mumasangano eOccupy Africa Unit Square neNational Youth Action Alliance, vanoti kubvira musi wechina chapfuura vange vari kuona vanhu vane motokari dzisina manhamba akakwana dzichingodarika kana kumbomira pamba pavo kwenguva yakareba. Vanoti nezuro manheru chaiwo vakaona imwe motokari nenhamba dzinoti P9229 yakamira pagedhi repamba pavo kwenguva yakareba uye zvakatozoita kuti vatsvage kwekuenda. Imwe nhengo yesangano reOccupy Africa Unit Square vaLloyd Masarirambi vanoti vakapotswa vapambwa muguta nemusi wechitatu chapfuura. Vanoti varugarofonerwa nevanhu vasingataure mazita avo vanenge vachibvunza nezvavadzamara.
Kuteverwa, tiri kuteverwa nemotokari dzine manhamba plate akadimburwa asina kukwana. Motokari idzodzo imotokari dziri kunyanya kusenzeswa nehurumende nemapato emisangano epolitics. Saka vari kuteverawo, vamwe ndo vanofona vachisenzesa foni dzisina dzakaitwa manhamba, dzakapigwa manhamba, vachibvunzawo zvavanobvunza pamusoro paitai kana pamusoro pemashandiro. Asi kwekupedzisira vanozongopedzisirawo vakutaurawo zvisina maturo.
Vaindira mberi vachiti vakataza kutamba zororo reEaster vari kumba mushure mokunge vaudzwa kuti vainge vakamirirwa nevanhu vasingazivikanwe kumba kwavo.
Musi weFriday ndakafonerwa neshamwari ichindibvunza kuti uri papi. Ndikati ndiri mufakose, zvikanzi usadzoke kumba, rara ikoko. Ndakarara kumufakose. Musi weSaturday zvakare kuseni kuma10 achibva andifonera zvikanzi uripi. Ndikati ndiri munzira kuuya kumba. Zvikanzi kana uine kwekuenda usadzoke kunokumba, tsvaga kumwe kwaunoenda. Ndakaenda kuNorton ndikandogara weekend yese kuNorton.
Mutevedzeri wavadzamara muOccupy Africa Unit Square vaDick Frey vanoti kushungurudzwa kwese kwavari kuitwa hakusi kuzovadzorera kumashure muhondo yavo yekutsvaga vadzamara pamwe nekuti vamugabe vabve pachigaro nenyaya yekuti vari kutadza basa. Vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti mapurisa haana zvaari kuita mukutsvaga vadzamara, kunyange hazvo akavimbisa kuita izvi. Zvichakadai, magweta avadzamara akaenda kudare High Court nechina svondo rapfuura achida kuti mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri, gurukota rezvemukati menyika vaKembo Mohadi, pamwe nemwe mukuru wevasori vaHepton Bonyongwe vatongwe nenyaya yekuzvidza mutongo wedare. Dare iri rakapa mutongo wekuti mapurisa nevasori vaifanira kuzivisa dare iri zvese zvavanenge vawana mukutsvaga kwavari kuita vadzamara masvondo maviri ega ega. Asi izvi hazvina kuitika. Vadzamara vakapambwa nevanhu vaifungidzirwa kuti vasori musi wa 9 kurume mumusha weGlenview. Kusvika pari zvino vadzamara havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rakaisa parutivi zviuru zviviri zvemadhora semubayiro wekupa munhu anobuda pachena achiudza nyika kuna vadzamara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Utungamiri wesangano rembatanidzwa wemasangano evagari vemunharaunda yeHarare reHarare Metropolitan Residents Forum huri kutarisirwa kusangana nevagari vemuchipinge nhasi manheru. Izvi zviri kuitwa senzira yekuvatsigira muurongwa hwavo hwekuramba kutambira urongwa hwekanzuro yechipinge hwekuti vagari vashandise mvura yavanenge vatenga kuburikidza nemaprepaid water meter. Sachigaro wesangano reHarare Metropolitan Residents Forum uye vari sachigaro wecombined Harare Residents Association kana kuti CRA vasimbarashe moyo vanoti vatora danho iri senzira yekuratidza kubatana kwavo nevagari vemuchipinge sezvavagara vachingoita nemamwe makanzuru ose munyika.
Sangano iri rinobatanidza masangano evagari vemuHarare, Chitungwiza, Ruwa neNorton. Kanzuro yechipinge yakazivisa kuti mangwana nemusi wechitatu musi wa 8 kubvumbi ichange ichikoka vose vanoda uye kukwanisa kuiwanisa mamita emvura aya kuti vange vari pamahofisi ayo nenguva dzegumi kana kuti dza10 mangwanani. Chipinge inonzi iri kuda kuisa mamita anosvika zviuru zviviri. Sezviri kungoitikawo mune mamwe maguta nemakanzuru, vagari vari kuramba kutambira urongwa uhu vachiti mvura ikodzero yemunhu wose. Makanzuro akawanda anonzi ambosendekawo urongwa hwekuti vagari vatange vatenga mvura yavachashandisa uhu sezvo hwakonzera mutauro. Hurumende inonziwo inenge iri kutsigira urongwa uhu hwekuti vagari vashandise mvura yavanenge vatenga. Hatina kukwanisa kubata vekanzuro yechipinge kuti tinzwe kudivi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo.
Sekutanga isusu sesangano rinonzi HAMREF rinosanganisa mapoka emaresidence associations ese muHarare, takaita resolution yedu muno muHarare tikati kwega kwega muno muZimbabwe kuchange kuchitaurwa nezvemaprepaid water meters tichange tichitumira vatungamiriri vedu vachinobatsirana nemaresidence associations ekunzvimbo ikoko kubudisa shoko redu pachena kuti aiwa isusu hatisi kuwirirana nenyaya yekuiswa kwemaprepaid water meters muHarare nemuZimbabwe mese.
Tinonzwa kuti muri kusangana nevagari vekuchipinge, urongwa hwekuti munge muchisanganawo hwakanangana nei?
Ichokwadi, manheru anhasi tiri kutarisira kunoita hurukuro navo. Hurukuro iyi yakanangana nezuva ramangwana tiri kunzwa kuti dhorobha rechipinge riri kuita process inonzi tendering yapachirungu yekuti vakuwirirana kuti achatengwa sei, achazotanga kuitwa sei, zvinizvo zviri kunzi zviri kuitwa mangwana. Saka pazvinenge zvichiitwa vakagara vachikurukura nyaya iyoyo, tiri kutarisirawo kuti vagari vange vachibudisawo shoko ravo pachena rekuti havasi kuwirirana nenyaya yemaprepaid water meters.
Imi hamuzoonekwa sekunge muri kunofurira here vagari vemuchipinge kuramba mamita iwaya, tichiona kuti imiwo mune matambudziko enyu emamita iwaya muHarare hamusati magadzirisa?
Kwete bade, chatiri kuita ndeunonzi mushandira pamwe. Tiri kuti ngatishandire pamwe tigadzirise matambudziko atiri kusangana nawo. Ndofunga munozviziva imi michero kumaguta yakaita sana Ulawayo, kune zvakaitwa ikoko nevamwe vatinoshanda navo maresidence associations. Guta reUlawayo rikatobudisa pachena kuti iroro rakungomisa nyaya yemaprepaid water meters. Saka chinangwa chedu hachisi chokufurira, chinangwa chedu ndechekudzidzisa kurangaridza maresidence mamiriro akaita danho rinoda kutorwa nedhorobha reChipinge kuti harisi rekutsigira magariro emaresidence. Rakanangana nekushungurudza magariro anoita maresidence mumaguta nekuti takaita hongoro dzakawanda dzinobudisa pachena kuipa kwechirongwa chemaprepaid water meters.
Zvii zvikuru zvamuri kurambira mawater meter iwayo?
Ma mashandiro atanga achiita maprepaid meters aya semaudziro atakaita takaona kuti anorwisana nenyaya tiri kuti mvura upenyu. Ndoda kukupa muenzaniso pano jonga kuti iwewe pamba pako paiswa prepaid water meter poita moto pamwe pada mvura yawanga watenga yakupera, saka unofira here mumba nenyaya yekuti hauna mari usiku wekuti unobhadhara nekuti mvura yaibhadharwa kuti usiku.
Vanga vari sachigaro weHarare Metropolitan Residents Forum vasimba rashe moyo vari parunare neStudio 7.
Makaterera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mazana nemazana evanhu muRussia nhasi aonekana nemukuru webato rinopikisa vaBoris Nemtsov avakapondwa muna kukadzi mamita mashoma-shoma kubva paKremlin. Vatsigiri vadzvinyikidzana pazambuko rakafira Nemtsov vachiisa maruva ekucherechedza mazuva makumi mana ekurangarira mufi sezvinokurudzirwa nechitendero chemaOrthodox. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga anga achibatsira vanhu kuti vange vasawirwe nenjodzi pazambuko iri. Vanhu vamboita runyararo kweminiti imwe chete na11 mangwanani dzinova nguva dzakapondwa mufi. Vakuru vezvematongerwo enyika vanopikisa hurumende vadzokorora mashoko avo vachiti zambuko iri rinofanira kupiwa zita idzva rekuti Nemtsov Bridge.
Sangano rinobatsira pasi rose reInternational Committee of the Red Cross rinoti ndege yaro yekutanga kuendesa vashandi munyaya dzeutano yasvika muguta guru reYemen reSanaa. Mumwe mukuru wesangano iri vaDominic Stillhart vaisa mashoko padandemutande reTwitter nhasi vachiti mishonga iri kudiwa zvechimbi-chimbi ichasvika ichitakurwa nendege pamwe nengarava. Nezuro Red Cross yakati yakanga ichikundikana kuendesa mishonga kuYemen. Sangano iri rakatiwo rakanga rapiwa mvumo kubva kumauto ari kutungamirwa neSaudi Arabia, asi paiva nedambudziko rekupinda munzvimbo dzine hondo izvo zvaitadzisa kusvika kwemishonga munzvimbo dzinofanirwa kunge dzichiiwana.
Vaimbova mukuru weAfrica Sun Limited Dr. Shingi Munyeza avo vakasiya basa mushure memakore 13 vanoti Zimbabwe ichiri kuda kuti ishande zvakasimba munyaya dzekushanyirwa kwenyika kuitira kuti ikwanise kuwana chouviri. Vamunyeza vanoti nyika inofanira kuchika mari muzvivakwa, migwagwa nemagetsi kuitira kuti vashanyi vange vachipindawo muZimbabwe. Gwaro rakaburitswa neZimbabwe Tourism Authority kana kuti ZTA rinoti gore rapera wandu hwevashanyi munyika wakawedzera nezvikamu zviviri nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 2.6%. Vazhinji vacho vari vanhu vaibva muAfrica, Europe neAmerica. Asi zvichienzaniswa nedzimwe nyika muAfrica, Zimbabwe iri pasi sezvo munyika dzakawanda uwandu uhu wakawedzera nezvikamu zvitatu nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 3.3%. Chimwe chiri kunetsa inyaya yekuti vashanyi vari kuuya munyika havasi vaye vari kubhadhara mari dzakawanda kana kugara kwenguva yakareba. Izvi zviri kupa kuti mari dziri kupinda munyika kubva kuvashanyi dziderere. Vamunyeza ndimu zvina bhizimisi uye vanovawo muridzi wemakambani akaita seMug and Bean, Ocean Basket uye ndivo vanomirira News Cafe muZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata Vamunyeza tikatanga nekuvabvunza kuti sei vakafunga kusiya basa kuAfrican Sun Limited.
chikonzero ndechekuti makambani anenge ari public aya kana kuti anenge aine ruzhinji anoda kuti tigamuchidzane utungamiriri hwacho. Saka urongwa hwanga huripo kwemakore mana apfuura, asi pane zvinhu zvaifanirwa kuitwa kuitira kuti ndisiye kambani yasimba, kuitira kuti vanotora vachienda mberi vasaite dambudziko rekuona kuti voita sei nekambani, nenyaya yekuti takapinda mukunetsekana nezvikwereti nekuda kwekuti taita kuedza kugadzirisa mahotera edu anga asina kurefurbishwa kwemakore akawanda apfuura. Saka izvozvo pazvange zvaitika ndakaona iri kodzero chaiye kuti ndichipavo vamwe, uyezve ndasiyawo kuine bhodhi rakasimba uyezve kambani ine balance sheet yasimba pfuura zvayanga ikaita.
Saka izvi zvaakureva kuti hamuchinei nechekuita nekambani here?
Zvirevo izvozvo tichangoramba chisenza pamwe chete. Iniwo ndichinge ndino mainvestments andakaisa mutourism kuburikidza neafrican sun yacho, saka zvicharamba zvingoendera mberi, asi kuva maneja kana kuva neutungamiriri pakambani ndaona kuti zvaakudawo vamwe, nekuti pangu ndanga ndapedzawo, ndanga ndagonawo pandagona.
Tichitarisawo zvamadzidza kwemakore amagara muri kuAfrica Sun Limited ikoko, ndezvipi chaizvo zvamukati zvingabatsira vamwe vari kutera?
Chekutangisisa ndechekuti maonerwo anoitwa nyika neruzhinji rwepasi rose akakosha. Saka tinofanira kunge tichichenjedzana kuti tiri kuratidza mufananidzo wakaita sei kuruzhinji irworwo. Ndochekutangisisa. Chandadzidzawo zvakare ndechekuti kunge tourism yedu ichienda mberi, tinofanira kunge tiri vanhu vane panovafarira vakawanda, tingati mapartners akawanda, kuitira kuti tikwanise kubatana pamwe chete. Chandadzidzawo zvakare ndechekuti Zimbabwe ine zvinhu zvinokwezvera vanhu kana maattractions akawanda anopfuura nyika dzakawanda pasi rose, asi ndinoona kuti hatisi kunyatsozvishandisa izvozvo kuti zviunze budiriro kune vanhu veZimbabwe.
Chii chingaitwe chaizvo kuti Zimbabwe ikwanise kuwana chouviri mune zvinhu zvainazvo izvozvi munyaya dzekushanyirwa nekushanyirana kwenyika?
Takatarisana nezimaset yakapolisi yakauya nehurumende, chinofanira kuitwa ndechekuti tikwanise kugadzira nzira dzedu, marailway edu, nenhandare dzendege dzedu, kuitira kuti vanhu vakwanise kuuya zviri nyore kuZimbabwe. Asi tinofanira kugadzirawo nyaya dzetelecoms dzedu, kuitira kuti matengeserano atinoita anga ari nyore nepasi rose.
Tichitarisawo imi mabva kuAfrica Sanuku, zvii zvimwe zvamunenge maakuita?
Chekutangisisa ndine zvandiri kuita mutourism industry zvicharamba zvichingoitwa nekuti ndine mainvestments akawanda mutourism industry. Chechipiri ndechekuti ndiri mutungamiriri weEvangelical Fellowship of Zimbabwe inobatanidza maevangelical churches eZimbabwe ari muZimbabwe yese. Saka ndine basa rekuita ikoko rakati kurei.
Vaimbova mukuru weAfrican Sun Limited Dr. Shinge Munyeza vari parunare muHarare.
Sangano rinoshanda nemadzimai anorarama nemabasa epabonde kana kuti Commercial Sex Workers Center for Sexual HIV AIDS Research rinoti riri mushishi mekushanda nemadzimai aya kuitira kuti azvidzivirire kubva kudambudziko reHIV AIDS. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri Muzvare Siungile Mutetwa vanoti sangano ravo iro riri kushanda riri pasi peNational AIDS Council of Zimbabwe riri kushanda nemadzimai anodarika zviuru makumi maviri munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naMuzvare Mutetwa kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvinoinyanyisa madzimai anorarama nebonde inyaya yeviolence. Vanosangana neviolence mubasa ravanoshanda irori ravanenge vachiita, kunyanya kubva kumaclients avo atimozoti pavanosangana nokasangana nevanhurume. Saka vanosangana vamwe vanhurume vanovarova kana vanovaabuse sexually, physically or emotionally. Ndino zvinhu zvakanyanya zvinonotaura nezvazvo izvozvo zvavanosangana nazvo basa ravo. Neimwe irisk futi iripo panyaya yeHIV, there is very high risk of HIV transmission from them or from both sides maclients avo, because vanosangana neye mutsamwa mubari manoramba kushandisa protection pavanenge vachisangana navo pabonde. Ndo zvimwe zvinhu zvavano sangana nao. Izvituwo muprogramu yedu takaona kuti HIV prevalence yacho yakakura chaizvo tichikombeya neve mugeneral population. HIV yavo it's about 50%. among my sisters atakataona ikiti kumakiliki.
Parizviro muri kushanda nemadzimai vanorarama nebonde vakawanda sei uyezve munzvimbo dzipi munyika?
Tinoshanda munzvimbo 36 muZimbabwe asi madzinongashanda nemakiniki anovhurwa everyday anenge atoti maspecific clinics aya makiniki anovhurwa everyday most anonzi mamobile outreach anenge achienda out saka makiniki edu mahombe ari kuHarare, Mutare, Bulawayo, Masvingo, Gweru, Victoria Falls neKaroi. Kuti tine nzvimbo dzakatenderedza macapital cities akataura iwayo anenge achifara maoutreach saka they go kumamobile outreach kusvika panzvimbo dzinotaura idzi dzakasanza nharaunda dzemaareas ari center ari surrounding those places.
Muri kuona zviri nyore here kuti muwani kuemi muchipa madzimai aya vanorarama nebonde rudzidzo rwekuti zvakakosha sei kuti vazvidzivirire kune zvirwere zvakadai seHIV AIDS kana kutapurirawo vamwe vavanenge vachishanda navo?
Hongu, isusu zvakatitira nyore patakatanga program nekuti zvakaita nezvekuti takaidentify mumacommunities matinoshanda madzimai anorarama nebonde ndovanotoshanda navo isusu saka isusu pachizvodo esi programmers togona kunge tisingazivi kwavanowanika uye tikakwanisa kupinda mune dzimwe nzvimbo dzinowanikwa madzimai iwayo saka anonzi maPA educators ndovatinoshanda navo ndovanokwanisa kukurukura nezvazvo vachimobhilaiza mavasikana avo kuti vauye kumakliniki kuzorapwa uyezve kuti vaatende mahealth education discussions atinoita navo mumacommunities.
Tinoonawo vamwe vari kuita basa irori vari kuchema ivo vachiti havasi kuwana mubhadharo wavo zvakatsarukana uyezve pari zvino vamwe vaakutoti ivo vaakutoda kuwanikwa vachishandisa ivo zvivhitivhiti zvakadai zvosemaselfoni nezvimwe zvakadaro sana iko cash nana telecash kuti vawanikwe vachibhadharwa. Muri kumbonzwa here vachitaura zvakadai?
Iyo ndatonzwa kutaurwa vawana ina sanambosangana hangu nenyaya yacho nezvizvo zviri kuitika but senyaya yekuti tekinoloji yavo advanced tingazivawo here mashandiro anoita munhu anokuitawo zvinoenderana naye kwenguva iyoyo but because isusu mashandiro atinoita tinongoshanda panyaya dzezveutano.
Muzvare Sibongile Mutetwa vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reCenter for Sexual HIV AIDS Research vanga vachitaura vari parunhare muHarare naMavlas Muhlanganya weStudio 7.
Zvakadaro sangano reStudents and Youths Working on Reproductive Health Action Team kana kuti Say What rinoti vabereki vanofanira kutaurirana nevechidiki nenyaya dzepabonde kuitira kuti vechidiki vaone ruzivo rwakakwana rwekuzvidzivirira. Sangano iri rinotiwo vechidiki vakawanda muZimbabwe vave kuita zvepabonde vachiri vadiki izvo vanoti zvinogona kukanganisa utano hwavo kana kuti upenyu hwavo. Tatenda gumbo Studio 7 abata mutungamiri wesangano iri vaJimmy Wilford kuti tinzwe maonero avo.
Tinoshanda nevechidiki nyanyanya vari muzvikoro zvezvidzidzo zvepamusorosoro tichitaura nemaererano nezveutano hwavo takatarisa nezveutano nezvinongoitika pabonde nezvakangodaro. Kazhinji tinoti isusu tinoyambira vechidiki kuti vakwanise kuti kana vakuchisarudza kuti iyi ndiyo nzira yandada kufamba naye kana kuti ndafunga kuita zvepabonde zvatingatiwe kuva sexual active tinoti isusu tinoyambira vechidiki tovapa information yakawandisa zvekuti vakwanise kuti kana vakunge vakumeka madecisions avo vameke madecisions avo vachiziva zvakanakira nezvasina kunakira gwaro ravanenge vachitora panguva iyoyo.
Wechidiki wari kutambira sei dzidziso yenyu?
Hongu, kazhinji vanoedza nepavanogona kuti vadaro asi sezvamungangoziva kuti munyika yedu isusu zvinhu zvakaita sezvinoitika pabonde hazvikwanisi kutaurika mumhuri dzedu pachena. Zvinhu tinoedza nepatinogona tese kuti tisawanikwe tichitaura izvozvo asi zvisinei hazvo zvinenge zvichiitika mukati mekurarama kwatinenge tichiita uyezve zvinenge zvichiitika pakati pevechidiki. Naizvozvo zvinokonzerawo zvakare kuti vane vechidiki vave vachiita muchihwande zvizvo vanenge vachiita asi isusu musangano tinoedza nepatinogona kuvaunza vana vadiki tichigadzira maboka anenge ari munzvimbo dzakasiyana siyana kuti vana vechidiki vavo vagokwanisa kuonana vachikurukura nematambudziko vakaita seivayo vachipanana mazano vachiedza kuita yatingatiwe discouraging chadza kuti vakwanise discouraging chadza kuti vasaite indawo sevasiri vechidiki.
VaJimmy Wilford mukuru wesangano reStudents and Youths Working on Reproductive Health Action Team kana kuti Say What vanga vachitaura vari parunare muHarare naTatenda Gumbo weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekushandiswa kwemacontraceptives nevechidiki muchirongwa cheThe Connection.
Kana mchida upinda mchirongwa ichi, titumirei ma text messages pa namba zinoti 1-202-465-0318. Mujitu za namba zenyu kitarotigo kufone rai.
Munogona wakufona pa namba zinoti 001-202-617-2077 kutimuta ure pa live talk.
Makatirira ku Studio 7 ane mimi mchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu nemwangu Joga Kandemiri tiri mu Washington DC.
Yashika nguye tinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nema text message amatumira. Munyoro wekutanga anoti makorokoto ku Studio 7 nepfenyuro yechokwadi rambai makadaro varume. 10 years of excellent bulletin. Moro saiva tereri ve Studio 7 vose. Muri yose yekwa Mamboma. Ndinoti kufara ndini Donald Mamboma ku Mushagashe. Ndinofunga kuti mukoma Donald Mamboma. Vanga vachida kuti 12 years nekuti chirongwa chino cheshona chasvitsa makore 10 nemaviri nasi Blessing.
Aiwa makorokoto Studio 7 12 years atsidze kutamba nadzo ndi Rollings anyora uyu.
Mumwanoti happy anniversary vakomana muchitipa nhau dzechokwadi rambai makadero ndi Diana Mabedi kubikita.
Mumwanotiwo makorokoto Studio 7 tinokushuvirai mamwe makora akawanda muchitudza chokwadi chinovanzwa nenepfenyuro dzemuno sando dzenyu tinokupai Studio 7 ndini L Zomani.
Mumwango nyora katsamba kapfupi pfupi kuti happy 12 years Studio 7 go Studio 7 go from Peter.
Zita rangu ndinonzi tinashe chamisa ndoda kutora mukana uno kukorokotedza Studio 7 nekusvikisa makore 12 years pazwara nhasi vachiti panhau zvisina tsvete. Ndinoshuvira kuti dai chirongwa ichi charamba chichienderera mberi zvakanaka uye tikwanisewo kuwana kusununguka kwedzinhepfenyuro mukati menyika yedu, tive nekunzwikwa kwamashoko pasina zvibingaidzo. Ndinoti Studio 7 rambai muchienderera mberi nekuti panhau tatenda.
Aiwa, tinotenda zvikuru vateereri vakwanisa kunge vachitumira mashoko ayo. Jonga tichiti makorokoto Studio 7 12 years.
Asi mumwe ari kuti dai maitawo television station ye Studio 7 uyu munyori hana kuti pasi rake Blessing.
Muatiwo makadi Jonga na Blessing the crew basa munogona chaizvo. Kuno kuZimbabwe tinongodawo tinongodaro zvakatooma mukwazise vatsigiri vose veManchester United.
Aiwa vateereri tinotenda zvikuru rambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kuno ku Studio 7.
Sezo nguwa idea pira regaiti mbutari samsuri na uzwa kare.
Dzimwe nengo dze Occupy Africa Unit Square dzo gara dzakabatira uro mumaoko dzichitya kupambwa sezvakaitwa mumwe wavo vaita idzamara.
Masangano evagari vemumaguta osangana kuchipinge pasi pechirongwa chekusimbisana muhondo yekuramba kutambira maprepaid water meters.
Nyanzvi munyaya dzemabhizimusi vashingi munyeza vanotaura neStudio 7 pamusoro pezvinhu zvingaitwa nehurumende mukukwezva vekunze. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndichitimurare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga na Chris Kandemiri.